Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechipiri mbudzi 26/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanopinda mudare remakurukota nhasi kekutanga mwedzi mina mushure mekudzoka kunorapwa kuChina. VeZimbabwe Prisons and Correctional Services vanoudza dare reparamende kuti kushaya mari kwaive kuvhiringidza mabasa avo. Vazi rezvemamiriro ekunze remet department rinoyambira nezvemhepo yakasimba mazuva anotevera apo vanhu vakawanda vaweredzwa nemvura pamwe nekurohwa nemheni. Vanhu vechema-chema nekukwira kwemutengo yezvinhu zvichitevera kubviswa kwemari dzekubatsira kuti zvinhu zvisadhura nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa vachiita mabasa echimbi chimbi vakanda mapadza pasi zvave kureva kuti zvinhu zvotonyanya kuita manyamamire nerongo muzvipatara zvehurumende. Vamwe vana chiremba vadiki vakatanga kurangwa mabasa muna Gunyana vachiti vanoda kuwedzerwa mihoro yavo. Vana chiremba vakuru ava vanoti havasi kufara nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vanodarika mazana mana nemakumi matatu pasina anovatsiwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vapinda mudare remakurukota nhasi kekutanga mwedzi mina mushure mekudzoka kunorapwa kubva kuChina. Vachitaura nevatori venhau papera musangano uyu, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati makurukota anga achipira kudare zvavakavimbisa kuti vange vachiita kumapazi avo kusanganisira nyaya dzehutano, zvivakwa, kuwaniswa kwevanhu mvura yakachena nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima akatanga nekuvabvunza nezvekupinda mudare kwavachivenga uye zvavapirawo kudare.
Zvinofadza zvikuru, Vice President vedu vanga vasipo for almost 5 months. Vakamborapwa kuSouth Africa vachizorapwa zvakare kuChina. Vadzoka nhasi vauya vakapinda mucabinet very strong, very active, providing leadership kucabinet in a way that shows kuti he has fully recovered. Saka tiri kufara zvikuru, tafara zvikuru nekudzoka kwemuteredzeri wemutungamiri wenyika. Uye tafara kuona kuti vadzoka vaine utano, vakasimba, vaita basa ravo nemazvo rekubatsirana nemukuru wenyika kutungamirira musangano wekabineti naye. Zvakanyanyisa. Vatambirwa nemufaro nemakurukota ese, uye tafara kuti pane vabva vataridza maleadership qualities avainawo nekuve fully participative necabinet. And vanga vachiziva zvinhu kuita sekuti havana kumbenge vanga varisipo, zvichireva kuti nyange kwavanga vari ikoko vanga vachitevera kuona kuti zviri kuitika muhurumende nezviri kuitika munyika zvakamira sei.
Saka vaiva ngo achiita makunge kunge kuti zvinhu zvaita manyama mire nerongo mubato ndezvemugodzi madzuro.
Iyo yekubato handisini ndinokwanisa kutaura nezvazvo. Ini ndinotaura zvandaona zvemukuru wadzoka aine utano wakanaka uye aine presence of mind pa business re cabinet. Zvaratidza a fundamental state of leadership on his part.
Tanzwawo kuti imi segurukota mataurawo dzimwe nyaya dzakaita sedzebim. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei pachirongwa icho chichi?
Kubva kuministry ye public service, labor and social welfare, inyaya yokuti takagadzirisa nyaya yebim. Tangati ine target yekuti ngatibhadharei mari dzese dzebim dzadziri outstanding kusvika temu rino iri. Saka already takatobhadhara vana vanosvika 385,000. Kwangosara vana vashomanene vanoita 115,000 ndovasara kuti vabhadharirwe. Asi mari yacho inotovepo.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumajeri kune dzimwe nyika zviri kutadza kuenda kumusha kuzopedzisa mutongo yazvo mumajeri emunyika nekuda kwekuti hazvina magwaro ekuzvarwa kana ekufambisa. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nemwe mukuru muZimbabwe Prisons and Correctional Services, Senior Assistant Commissioner Petosomusa Chinobva, vachipa humbo kukomishen inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamusoro pekuti kusavepo kwemagwaro aya kunokanganisa basa ravo sei. Vati Zimbabwe ine chibvumirano nenyika dzakaita seZambia chekuti zvizvarwa zvemuno zviri mumajeri kuZambia zviuye kuzopedzisa mitongo yazvo muno, ukuwo zvizvarwa zve kuZambia zviri mumajeri emuno zvinopedzisira mitongo yavo kuZambia. Amai Chinobva vati vari kutadza kuunza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muZambia nekuda kwekuti hapana humbo kana magwaro anoratidza kuti vasungwa ava zvizvarwa zvemuno.
We arrange that those Zimbabweans in Zambia can come and finish serving their sentence here in Zimbabwe, and the Zambians that are here can equally go back to Zambia and serve their sentences and finish off their sentences in Zambia. The agreement is in place, the guidelines are in place. What stalled the actual exchange now was the issue of identification and the issue of citizenship.
Vati ongorori ya vakaita yakaratidza kuti zvakakosha kuti vasungwa vapike mitongo yavo vari munyika dzavo umo vanokwanisa kushanyirwa nehama dzavo. Vatiwo pane vanhu vakawanda vanopinda mumajeri vasina magwaro ekuzvarwa kana zvitupa, uye izvi zvinotadzisa vasungwa ava kunyora bvunzo vari mumajeri sezvo magwaro aya achidiwa. Amai Chinobva vatiwo rimwe dambudziko ririko nderekuti vasungwa vanofira mumajeri vasina magwaro vanovigwa sembwa sezvo hama dzavo dzisingazivikanwe.
And at the end of the day, fingers have been pointed to say sometimes we end up giving them paupers burial when they are not supposed to get paupers burial. They are supposed to be decently interred just like any other individual. But because we cannot trace where they are from, who they are exactly, because the challenge with inmates is they can use pseudonyms.
Zvichakadai amai Chinobva vati vasungwa vari mumajeri vanobvumidzwa pamutemo kupiwa mukana wekuti vanoterisa vana vavo magwaro ekuzvarwa kana kufambisa. Zvichakadai komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika yaudzawo komisheni kuti yakaitawo ongororo yayo kudunhu rematebeleland south, uko zvakabuda pachena kuti vanhu vari kunetseka kuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nekufambisa. Sachigaro vekomiti iyi vaLevi Maihlome semaonero avo vanhu vese vasina magwaro aya zvikuru sei vakabatwa negukura hundi vanofanira kupiwa magwaro aya pasina mubvunzo kuti vakwanise kurarama sevamwewo vanhu.
The recommendation on those affected by gukura hundi.
Nyaya yegukura hundi nevanhu vese zvavo, komiti yakaita chisungo chekuti munhu wese asina magwaro ekuzvarwa nezvitupa vapiwe magwaro aya pachena kwemakore maviri, uye kubvira ipapo vanenge vasina vozotanga kubhadhara.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission Dr. Elasto Mugwadi pati zvataurwa nekomiti yeparamende izvi zvinoenderana nezvakabuda muongoro yavo uye vanoda kuti matambudziko aya agadziriswe pamwe nekuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zvinhu zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika kuburikidza nekukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru zvekudya pamwe nemafuta edzimotokari, asi mihoro yevashandi vazhinji isina kwairi kuenda. Izvi zvinotevera kukwira kutanga svondo rino kweupfu zvichitevera danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekubvisa rutsigiro rwemari mukutengwa kwechibage negorosi nevanogaya upfu. Vachitura urongwa hwemashandisirwo emari nehurumende mugore rinouya, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vakazivisa kuti hurumende yaizotora danho iri senzira yekuderedza nayo mari yainoshandisa. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti danho rehurumende rekubvisa rutsigiro rwemari iri kana kuti subsidies rakatoita kuti zvinhu zvinyanye kuomera veruzhinji.
Mamarket adjustment anenge achiitika aya masubsidi abviswa aita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira. Infact vakota rezvemari vakatotaura kuti vachabvisa masubsidi ehupfu negorosi, zvaizvo zvichaita kuti mitengo yehupfu nemitengo yechingwa unge uchikwira nekuti nenguva largely market determined. But of course hurumende yanga ichimbotiraya kuregulata mitengo especially wechingwa, but ultimately panotozoitika an upward adjustment nekuti pane vanenge vasiri kuwana masubsidi through grain marketing board.
Semuenzaniso, paketi yehupfu werudzi rweroller mill ine uremu hwemakirogiramu 10 inonzi yakakwira mutengo kubva pamadhora 55 kuenda pamadhora 101.66. Ukuwo peturu yakakwirawo mutengo kubva pamadhora 10.94 kuenda pamadhora 10.44 parita. Dhiziri rinonzi rakakwirawo richienda pamadhora 10.95 parita richibva pamadhora 10.94 parita. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaThomas Masvingwe vanoti kukwira kwemutengo uku kuri kuomesera vashandi zvakanyanya nekuti mihoro yavo haisi kufambirana nekukwira uku. VaMasvingwe vanoti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vange vachirarama. Vanoti zvose izvi zviri kukonzerwa neurongwa hwehurumende hwekuwandudza upfumi kana kuti austerity measures.
Zvapachena kuti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vararame. Sevashandi tirikutoona kuti kurarama kwacho hakuchatoiti. Vashandi vashomanene vari kutambira mari inosvika 1000 RTGS. 50 kg yehupfu yamataura ya 500 RTGS. Mushandi anoda range, anoda kudya, anoda mafuta, zvese hazvisi kukwana. Programu inonzi austerity tiri kuona kuti ndiye kuunza urombo kuvashandi.
Izvi zvinotsinirwawo naDr. Chitambara avanoti mihoro yevashandi yadonha zvakanyanya zvichienzaniswa neuremu hwedhora rekuAmerica.
Vashandi ndo vanyanya kukanganisa kwane kukwira kwezvinhu nekuti mihoro yavo yabva yareduswa zvakanyanyisisa yaweekendwa mareal incomes adonha. Saka makaona an average employee ari kuwana almost like 1000, but 1000 iyo anenge ari mazini dollars wakazo iadjusta kuti wane mareal salaries inenge iri probably less than 50 US. Saka idambudziko especially even vari pamijyandige wane mafixed income mapensiona I think ndo vari kunyanya kwaafektwa.
Asi vaimbo vegurukota rezvemaindastiri nekutengeserana vaMike Bima vanoti hongu vanhu vangaona sekunge zvinhu zviri kukwira mitengo, asi paive nezvakawanda zvaikanganisa upfumi zviri kuedza kugadziriswa nehurumende.
hongu shingawa shiriku kuira but it depends kuti vanhu vanofanira kunzwisisa kwazviri kubva ndekuti tine ma distortions mu economy medu but kuti kuma distortions yo agadziriswe panomboita ma shocks iwao but some of us we see that as something that is a passing phase.
Vakuru vanoti chakatanga ndo chakachenjedza izvo zvave kuita kuti vazhinji vatarise mberi vachiyeuka matambudziko avakasangana navo makore a2007 na2008 apo veruzhinji vakanonga svosve nemuromo. Kusvika zvino zvagadzikana mune zveupfumi, vazhinji vacharamba vachishama mimvuri yavo. Vechidiki vebato riri kutonga reZANU PF vari kuungana mangwana munhandare yeRimuka kukadoma mudunhu reMashonaland West kumusangano wavo wepagore. Mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndo vari kutarisirwa kuve munyarikane mukuru pamusangano uyu. Munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki mubato iri vaGodfrey Senengamu vanoti musangano uyu uchapa vechidiki vose vemunyika kwete vebato ravo chete mukana wekuziya matambudziko akatarisana nenyika zvikuru munyaya dzezveupfumi uye kuti matambudziko aya angagadziriswa sei. Vechidiki vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vari kutarisirwa kuungana mudhorobha rekadoma. Musangano wevechidiki uyu unouya panguva iyo ZANU PF iri kugadzirira kuita musangano wayo mukuru wepagore kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East kubva musi wa10 kusvika musi wa15 mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsenengamo pamusoro pemusangano wavo uyu.
Ichokwadi, tine musangano iwoyo tiri kuitira kuMashonaland West kukadoma kuRimuka Stadium kwatiri kuronga kuti vechidiki vemuZimbabwe vagosangana naPresident pamusangano wedu wataronga wekupera kwegore. Donzvo redu rire kuti vechidiki vakwanise kuwana mukana nemutungamiri wenyika vachisvitsa shuviro dzavo nezvavanotarisira kuti vange vachiitirwa, uye mutungamiri wenyika semutungamiri wehurumende agotsanangurawo kwavari urongwa huriko kuhurumende nemikana iriko yevechidiki kuti vazvisimudzire mumabasa wemaoko nedzimwetarisiro dzavo.
Vechidiki vakawanda vari kuchema nenyaya dzemafambiro ari kuita zveupfumi munyika. Zvii zvamungataura zvamunotarisira kutaura pamusoro penyaya iyi kumusangano? Tichiona kuti vazhinji vasingashandi ndo vechidiki.
No, ichokwadi, tinotarisira kuti nyaya iyo yezveupfumi hwenyika ndo imwe yenyaya dzichange dzichichiriridza pamusangano uyu kuti vechidiki vataure maonero avo uye nezvavanofunga kuti angangova masolutions. Nekuti mafungiro edu ndeekuti hatifaniri kuite kunguva vanhu vanochema, asi tinofanira kungewo zvakare tapinda mutsoka dzeutungamiriri taakutipawo masolutions ezvinhu zvatinofunga kuti zvinogona kubatsira nyika yedu pamatambudziko atiinawo. Saka vechidiki vose angave mastudents, maminers kana mafarmers or the general youth vanenge vakasununguka kutaura maonero avo pane zvematongerwo enyika zvemagariro kana zveupfumi.
Imwe yenyaya inobata vechidiki vatsenenga munyaya dzekupinda mumhirizhonga kungova kunzi vanoshandiswa kuita zvemhirizhonga kana kurohwa iwo kana kuve mavictim. Zvii zvamungataurawo panyaya dzakadaro?
Bato redu rinoda runyararo, uye mutungamiri wenyika ari kubuda pachena kuti Zimbabwe inofanira kugadzikana tive nerunyararo. Saka tinokurudzira chekutanga kuti vechidiki vedu vangave veZANU PF kana vechidiki chero vemuZimbabwe varambe kushandiswa nevatungamiri vezvematongerwo enyika, nekuti dambudziko rinozosara riri kwaari. Iye ndiye anenge atumwa kuponda munhu. Ngozi haiendi kubato, asi inodzoka kwauri kumhuri yako izoshungurudza vana, uye kana ukakuvadzwa kukuvadzwe bato kunokuvadzwa iwe. Saka tiri kuti isusu tigare pasi tionesane kuti iwe neni tiri kuwirana pane zvipi uye tiri kupesana pane zvipi, tirege kushandisa mhirizhonga.
Avanga vari vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU PF vaGodfrey Senengamu vari parunare kukadoma neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushoropodza zvikuru mamwe mapurisa epaHarare Central Police Station ayo ari kupomerwa mhosva yekurova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart apo vaimirira mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure vainge vasungwa nemugovera. Studio 7 aina ukwanisa kubata mtauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo munadaira nharembozha yavo ati vanga vari vachitaura pane imwe nhare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese.
Izvi zvinhu zvinoshungurudza nekuti kana munhu achiita basa rake zvinova zvinobvumidzwa zvakatonyorwa kuburiro remutemo kuti munhu wese ane kodzi rekutsvaga gwita rake raanoda kuti rimiririri. Ukazoona mapurisa akutanga kushungurudza munhu ari kuita basa rake pakuzomurova nepakumukwadza, zvinhu zvinotaridza zvega kuti nyika yedu yaenda kumawiri. Tatodzodza zvakare kuya kwekudzvanirirwa kwemhando yepamusorosoro. Endi isusu sevanhu vemovement for democratic change tinokoshesa nyaya dzekutungamidza mutemo pamberi. Endi zvinototishamisa kuti ava vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadai vanenge vachimbofunga chii, izvo vanenge vari kutombofunga here? Ndezvinototinidza. Saka isusu sekuona kwedu zvinhu zvamashatisisa zvisingafanirwi kubvumidzwa nyika yechedu yamutemo.
Iyi nyaya yamuri kusimudza here kudare reparamende senhengo dzeMDC?
Haiko zvinhu hatati iri kuchasvika ipapo, patichiri ndepekuti sebato tinotsoropodza zvinhu zvinenge zvakashata.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei tichitarisa maonekerwo anenge achiitwawo Zimbabwe nedzimwe nyika?
Ya, chiripo zvitori pachena kuti pari zvino Zimbabwe inyika isingaonekwi senyika inoita zvinhu zviri pamutemo nenyika dzakati wandei. Ndozvinotaka kuti nyika ino irambe ichidzokera mumashure. Tikangoti nepari pazvino pamutambo wenhabvu vanhu vanenge vachizvigohwesa munoti mavo.
Vanoona nezvemutemo mubato reMDC vaInnocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remubatanidzwa wenyika dziri kumadzanyemba kweAfrica reSADC rasharopodzwa mushure mekutadza kwaro kusangana nesangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rakapeta rwendo rwevhiki rose muBotswana neZuro ranga rakatarisira kusangana nevakuru vakuru veSADC nechinangwa chekuvaudza nhona dzevana veZimbabwe asi zvikaramba. Vachitaura neStudio 7 vanokokera Crisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kuAfrica vaBlessing Vava vanoti ichokwadi kuti vakatadza kusangana nevakuru vakuru vesangano reSADC muGaborone Botswana asi vacharamba vachigogotsa kuti vagone kusangana.
Noremba kuti matauriro avatiita kuti vanga vakabatikana vanga vasina kwasara nesinoremba kuti ndezvechokwadi.
Kunyange hazvo vavava vaine chivimbo chokuti sangano reSADC richavhurira masuo avo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakudzwa matambo vanoti sangano iri ravazuru rakapinda nyoka.
Like as an organization kuti ingamirire zvinhu zviri kuitika muZimbabwe handizvioni zvichiitika.
Vamatambo vaenderera mberi vachiti sangano reSADC ranga rakafanira kuedza neparinogona kusangana nevamiriri weCrisis in Zimbabwe Coalition kuitira kuti vaudzwe nhamo dzatarisana nevana veZimbabwe. Chimwo chizvarwa cheZimbabwe muzvare Mildred Mjane Mhandu vanoti dai sangano reSADC rapunzwa sezvo ratadza kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri kudya nhoko dzezvironda.
Hancho SADC mubatanidzwa here wenyu yenhingiri yesanti? So it is supposed kuti vatibatsirewo sevana veZimbabwe kuti kana vachitiuya ikoko like zvafanana neSouth Africa pakanomboitwa mazinofobia and stuff, but asatamboone zvinhu zvakanyanyatsoti ndi zvinotorwa maactions ayaita sevana.
Amai Irene Tsakama udza Studio 7 kuti vana veZimbabwe dzanguva mombe dzemashanga idzo dzisina vafudzi munyika nemudunhu reSADC.
Hazvonetsa izvi chero taura chero dini handifungi kuti pane chinombogadzirisiwa.
Asi muzvale Cynthia Mutamba nengwe varumbidza SADC nekukurudzira nengo dzaro kuti dzitsvage nzira dzingaita kuti zvirango zvoupfumi izvo zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica uye nyika dziri kumavirira zvibviswe.
Akafanirwa kubviswa nekuti tiri kutambudzika, tiri kubuda munyika yedu tichipinda munyika vana South Africa Botswana hakuna kutogara chirohwa tichisungwa. Botswana vanourayiwa inyaya yemasanctions, saka SADC ikapindira anofanwa kuti abviswa.
SADC yakasunga chisungo ku Tanzania kuti itsigire hurumende yeZimbabwe kuti zvirango zvainoti yakatemerwa zviviswe uye yakabuda nezuva ra 25 kumiguru seiro rekuita urongwa uhu. Zimbabwe inoti zvirango izvi zvauraya nyika. Asi vakatemera zvirango izvi kusanganisira America nenyika dzemuEU vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika vanotonga nedemo. Vachitaurwa nezvekuenda kuSADC nengwe ZANU-PF vakaidinesi Paradza vanoti vana veZimbabwe vanofanira kutanga vataurirana munyika vasati vaenda kunze.
Chekutanga handiziye kuti veMDC vane dambudziko rei chaizvo chaizvo. Takaenda kusarudzo muna 2018 navamunangagwa tikavadya. Saka handizive chiri kuvanetsa chekuti vari kupembera vakapembera kuno vakapembera kuno. Zvino nyika dzese pasi rino dzakabvuma kuti Presidenti Mnangagwa neZANU-PF yavo ndo vakahwina muZimbabwe.
Asi munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Chachwayo avo vakasangana nevakuru veSADC vanoti hapana chakaipa kuenda kuSADC.
Ndofunga tese tinoziva kuti SADC yakaita resolution yekuti matambudziko ekuZimbabwe abva munyaya dzemafunctions. Isu seveMDC maonera atinoita ndekuti dambudziko riri munyika idambudziko ratingati pachirungu political crisis.
Zvichakadaro mutauriri wesangano reSADC vaGabriel Malibang varamba kudaira mibvunzo yeStudio 7 vachiti nyaya iyi haisi yenzeve dzeve ruzhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe nasi yapinda muzuva repiri yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 15 akanangana nekuchengetedza kodzero dzevanhu kunyanya madzimai nevanasikana zvikuru kubva kunyaya dzemishonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekutsvaga nzira dzekudzivirira kubatwa kwechibharo kumadzimai nevanasikana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekodzero dzemadzimai mubato rinopikisa reMDC Youth Assembly muzvare Sandrine Rovu akavabvunza kuti vari kurongei.
Okay, sebato reMDC, the National Gender Secretary, tiri kuitawo programu yetimayo muzuva 30 kumatebhere emSouth Province, Gwanda Central. Ndo patinenge tine national event yedu tichikommemorata 16 days of activism against gender-based violence. Saka programu yedu tichaida kuti ite ive iri match so that tizivise community kuti kodzero dzemadzimai hadzifaniri kudzvanyirirwa. Tinofara neprogramu inoyi because iri kuuya kuraise an awareness tichipresenta aswell tichieliminata nyaya dzeviolence against women.
Saka matopiwa here mvumo nemapurisa nekuti tiri kumbonaka bato renyu riri kumbonzi kana kumboti kana zvichida kuita izvo zvekufora izvi kana misangano riri kumborambidzwa.
Mvumo hatisati taipiwa uyezve takatotarisira kuti tipi. Ndo challenge yatinayo muno muZimbabwe kuti kunyange tichida kuita maprograms ano encompassa mudzimai wese whether ndewe political party ipi tinongoinyimwa. Chini chichiri kutiosa seMDC patiri kutarisa kumudzimai wese ari panze. Hatina basa kuti mudzimai weZanu, hatina basa kuti mudzimai webato reKwani. Because makodzero emadzimai angori holistic, anototora mapato ese. Saka takatarisira kuti vakuru vemapurisa vekuGwanda vatotipa clearance, tiri kutoida. Nokuti chinhu chatiri kutitira iri MDC chete, tiri kuitira mudzimai wese ari panze. Hati zvisinei tine challenge nenyika yatiri kurarama kuti tinozongonyimwa nyange chinhu da kuchicha tichikomberedza munhu wese.
Iko ku idzo kodzero dzemadzimai muZimbabwe mungati dziri kukosheswa here?
Kodzero dzemadzimai muZimbabwe hadzisi kukosheswa. Ndichakupai muenzaniso wehona yanga achifanirwa kuvapo last week iyi. Tichiona mapurisa achitoita kukava mudzimai nebhutsu. Tichiona mapurisa achirova vadzimai vakuru nepattern stick. Saka titori kure nenyaya dzekutoremekedza kodzero dzemadzimai.
Avanga vari vanoona nezvekodzero dzemadzimai mubato rinopikisa reMDC kuYouth Assembly muzvare Sandrine Rovu vari parunhare muBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo. Thank you.
Sokuyisika December ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtanga zomuhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuLwezi 2019 na Ikama Muntunga Milinko Ma. Endabeni zethu lamhlanje.
Okusenze sabuya ngaphe Culture Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze gender based violence. Eminyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo. Okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama Vuya mhlawumbe uzohlabela uzogida.
LeZimbabwe lisungula umkhankaso wokuvikela udlakela emulini owe 16 days of activism against gender based violence.
Ukhulthat ungomunye wamalunga aweZimbabwe Lawyers for Human Rights owahlukunyezwa ngamapholisa eHarare Central Police Station ngenkathi esiyabona Obed Masaraure ammelayo ecaleni lakhe. Ukhulthat usehlukunyezwe kabili ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ngemva kokube ehlukunyeziwe inyanga ezintathu ezedlule.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isola ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coulthard ngamapholisa. Ukusilela kwemali yemabhanga kuyaqhubeka. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ekade belokhe besiya emsebenzini labo sebekhalale umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkankaso wokuvikela udlakela emulini owe 16 days of activism against gender based violence oqale izolo usungulwe ngemihlangano phakathi kwabenhlanganiso ezithiyeneyo labesifazana bebalimukisa ngendlela yokuziphatha ngayo nxa bethe behlelwa luhlupho lwalo ludlakela. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku ekobulawayo.
Ubulawayo usungule umkhankaso walonyaka ngombuthano owenzelwe elokitshini leCowdery Park oqoqwe izinhlanganiso ezigoqela iWomen's Institute for Leadership Development, iVictory Siyanqoba, iBulawayo Progressive Residents Association kanye leBulawayo City Council ngenjongo yokuxoxisana lezakhamuzi mayelana lokulwisana lenhlupho esinjengokudlwengula lodlakela abahlangana lazo ezimulini. Unkosikazi Duduzile Mathema wenhlanganiso yeWild uthi babone kuqakathekile ukuthi baxoxisane labesifazana ngodaba lokudlwengulwa.
Okusenze sabuya ngaphe Culture Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze gender based violence. Eminyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo. Okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama Vuya mhlawumbe uzohlabela uzogida kodwa ukuthi akhulume yena okusenhlizweni yakhe mayelana lendaba yokuthi yena mhlawumbe engabe eyivictim ye-GBV bekungenzakali.
Unkosikazi Esther Zitha owenhlanganiso yeVictory Siyanqoba uthi omama abaningi abawazi amalungelo abo yikho behlukuluzwa emakhaya.
Ukuthi sinanzelele ukuthi omama izinto ezikhonza i-domestic violence, gender based violence, into ezimbalwa nje ezehlukeneyo, kodwa sabe sesicila nje endaweni zokuthi thina njengabomama mlandu bani kube singenza njani ukuze sehlise ukumemetheka kwezinga leli. Sananzelele ukuthi omama kwesinye isikhathi abawazi amalungelo abo, labawaziyo amalungelo abo abayazi emilando okumele bekwenze ukuze bexhasane lamalungelo abo. Kulabanye omama ukuthi mama uyabehlukuluzwa but engakwazi ukuthi ayilapha nyahlukuluzwa ngenxa yokuthi wavela wakhula ekhaya kuvele kusenziwa khona lo.
Unkosikazi Nozipho Ndlovu oyisakhamuzi seCountry Park uthi ziningi izizathu zokuthi omama badlengulwe ngabantu abathiyeneyo.
Izizathu ziningi ezenza ukuthi omama badlengulwe ngabo baba. So, kungaba yibelief ukuthi maybe ungahamba enyangeni ikutshela ukuthi bamba umama onje izinto zakho zizaphumelela. Okunye futhi kuvangelwa indlala, ukuswela imisebenzi okokwenza umthetho nebhodabhoda ezegcina ingena khonapho ekudlwengulweni. Okunye ngikhaya abathetheneyo labo badlwengulana. Sesikhangelile umalungelo lapho. Umama uyabe lokhe incitshi ubaba imfanelo zakhe egcine embamba ngeforce kube sokusiba yini yokudlwengula okungekho emthethweni.
Unkosikazi Sikhangezile Moyo esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi umthetho kumele uqiniswe ukuze abadlengulwa omama bajeziswe kanzima.
Omama balembuzo eminingi ukuthi kungani obaba ababadlwengulayo bengenziwa lutho uma sebehanjiswa emthethweni. Bayaripota, bayahambisa inhlupho zabo emthethweni, but obaba lokhe betshakala bekhona abayenziwa lutho. Umama sale njalo eduvela. Njalo kunye okakhulu esikufundileyo ukuthi lobu lwazi lolu olwe gender based violence lukhona ku-community. Omama lokhe bedlwengula ngamandla, lokhe bethwala nzima ngamandla. Obaba of course bakhona but balutshwana. So besilo mbuzo ukuthi kwenziwani kakhulu emthethweni. Ngakulenye into okumele siyikhangelisise ngelihlo elibanzi emthethweni ukuze lolu hlupho lwehliswe. Ngaphandle kokuthi umthetho usebenze ngamandla, mbona ngathi lolu hlupho sesiluqedile.
Indikimba yomkhankaso walonyaka ithi Orange the World, Generation Equality Stands Against Rape. Umkhankaso lo uqale izolo mhla ka 25 Lwezi njalo uzaqhubeka kuze kuyefika mhla ka 10 Mpalakazi 2019. Inhlanganiso ezihlukeneyo zilenhlelo ezizaqhutshwa okwamaviki amabili zokulimukisa abesifazane ngamalungelo abo nxa bethe behlelwa luhlupho lokudlwengulwa. Emhlanganweni walamhlanje wemzini weCowdery Park kuvele ukuba omama abawazi amalungelo abo kungakho beqhubeka behlukuluzwa bethule bengathathi amanyathelo. Okunye okukhanye kudingeka yikuba kuhlolisiswe kabanzi ugatsha lwezomthetho ngoba omama baveze ukuba bayamangala amacala okudlengulwa kwabomthetho kodwa kukhanya izikhathi eziningi izephulamthetho ziyakhululwa zingajeziswanga. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ekade belokhe besiya emsebenzini sebekhalele labo umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabadokotela bezinga laphansi ama-junior doctors ngohulumende. Embikweni ewethule namuhla, inhlanganiso le ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela abaphose bangene kumakhulu amahlanu abaxotshwe umsebenzi. Ithe uhulumende kumele njalo akhweze iholo labodokotela ngoba imali abayitholayo ingabenelisi lutho. Odokotela abakhala leyo msebenzi namuhla laba beselapha abantu abadinga uncedo oluphuthumayo ama-emergencies. Ukukhalala kwabo umsebenzi kuthiya umumo esibhedlela zikahulumende ususesimeni esesabekayo. Nanku phela ubuvele umubi besakhona. Abanye odokotela sebedlulise inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights abamabandla ezombusazwe aphikisayo ingcwethi kwezombusazwe kanye lozulu jikelele sebesole ukuhlukuluzwa lokutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart ngamapolisa eHarare ngempelaviki. Kubika uMavis Gama.
UColtart wehlelwe yilolu hlupho eyehlenga umkhokheli wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Obed Masaraure obotshwe ngamapolisa ngomgqibelo odluleyo esetheswa umlando ungaziphathi kuhle. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyezethelechara bethule umbiko oveza insolo ngokuhlukunyezwa kukaColtart ngabomthetho besithi kuveza ukungahloniphi amagqwetha njalo kuwafaka engozini enkulu lapho eqhuba umsebenzi wawo. Unkosazana Idirashe Chikomba owezethelechara uthi njengenhlanganiso bakhathazekile kakhulu ngokuphathwa kubi okwenziwe omunye wabo esemsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakhononda njalo isola ukutshaywa lokuhlukunyezwa kwegqwetha elimela amalungelo abantu uDouglas Coulthard ngomgqibelo 23 inyanga kaLwezi 2019 ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe. UCoulthard ungomunye wamalunga aweZimbabwe Lawyers for Human Rights owahlukunyezwa ngamapholisa eHarare Central Police Station ngenkathi esiyabona Obed Masaraure ammelayo ecaleni lakhe. UCoulthard usehlukunyezwe kabili ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ngemva kokube ehlukunyeziwe inyanga ezintathu ezedlule emele amalunga e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye usisole kakhulu lesi senzo samapholisa.
Siyabona ukuthi elizweni lapha lokhu kuyinto eyangisayo eyenziwa ngamapholisa. Umongameli uyabhoda ngamazwi ekhankasela ukuthi hayi abalimali zabo vuyani lingene lapha likhululekile, kodwa amapholisa atshengisa ukuthi alandeli mthetho. Leli lizwe sibona ukuthi lokhu kukompunzi idla emini, akula mthetho olandelwayo. Ngoba ngiboni indlela yokuthi iloya elinjengoDouglas Coulthard nxa liyahlaselwa ngoba lisenza umsebenzi walo osemthethweni, pho abanye abantu ke abazivuyelayo bazabe bekhululekile na? Akwenzi lokhu.
Kusekelwe ngenye njalo ingcwethi ephatheke kwezokucubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo.
Ukuhlukuluzwa lokutshaywa kwabameli balabo abalama rights abo ama human rights avayolethwayo kumele kusenze sonke sethuke, kutshengisa ukuthi ilizwe lethu leli lokhu elisiba wesi ngoba kudala sasikwazi amaloya ayengatshaywa kodwa kwakutshaywa abantu nje, kodwa kathi simasibona sokutshalwa amaloya kutsho ukuthi asisela bameli and khonoko kutshengisa ukuthi uhulumende okhona uvumela i-state machinery sakhe sisiya phambili ngokwephula amalungelo abantu, ngokwephula isisekelo zombuso.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa, umnumzana Ostalosi Gift Siziba laye usisole kakhulu lesi sehlakalo ethi kwephula ilungelo loluntu kanye lelokuba umuntu athole ukumelwa ligqwetha lapho ethe wangena enkingeni lamapholisa.
Akusavunyelwa ke ukukhuluma ke umbono wakho mayelana lokwenzakala elizweni, yikho ke libona ke Obed Masaraure omelela ke amatitsha emaphandleni wabotshwa, eqeda ukubotshwa lo wayemela ke oliloya wafika la waya chawa ngamapholisa okutshengisela ukubana ke iZimbabwe ngendaba yamasosha asengenile kwele Zimbabwe asiselakho ke ukubana abantu bekwanise ukukhuluma bekhululekile.
Lumsakazo awenelisanga ukuthola abohlangothi lobudlelwano bamapholisa loZulu ukuzwa icele labo phezu kwalolu daba njengoba ucingo lwabo belungadotshwa, kanye lomakhalekhukhwini wesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Nimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka elizweni lanxa nje uhulumende ethule imali entsha kumaviki amathathu edluleyo ngenjongo yokuqeda loludubo. Abanye abasebenza emabhanga kobulawayo lasePlumtree batshele iStudio 7 ukuthi imali abalayo kayeneli abantu abatshona besendwendweni. Umuntu ngamunye uphiwa amadola alikhulu kuphela ngelanga, njalo abantu abaningi bakhala ngokuthi inlutshana kakhulu limali. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Basikukhangele imali ezidleyo ibhenki njengokuthi okagavena ayikhiphileyo amaviki adlulileyo asomali esingakhangelela ukuthi ingabe isikwenze kwaba lula ukuthi abantu beyithole bonke imali ngendlela abayifuna ngayo. Njalo singakhangelela ukuthi thina ngwethu amaZimbabweans singabantu esithi singabe cash society, sithanda ukuthwala icash. Lama limitation lafa kwayo ukuthi umuntu uthatha i-300 ngeviki, kukhangelwe le inflation ekhona leyo, i-300 leyo ayilancedo esingathi ingalupha emuntwini.
obangela ukuthi umuntu bavuke besiyadinga ukuyakhipha bonke ngezinto ezijeneyo. Bona nje abamabhenki bakhangela ukuthi i-governor inquiry akhweze lesi maximum withdrawal ngeviki pe-account, njalo ayenze imali ibe nengi emabhenki lapha ukuthi abantu beyi-withdraw. Sikhangelela ukuthi kule figa esithi imali esilayo ngama-RTGS, sikhangelela ukuthi at least kungaba the third of that money isiya ku-2/3 in circulation as that cash. Kungaba lobubelo entweni zendaba zokuthi i-cash itholakale ebantwini.
Alubana uhulumende ethe wethula imali elesisindo esiphezulu engange $10 kumbe i-$20, ubona kusiba lobubelo yini?
Esingathi singakukhangela kuhle ukuthi ngempela hathi ikubana environment esis operator kiyo is very inflationary. Ngase sithe sifuna ukufaka ezinye imali ezingandizithe gxaxa kasingapheleleni ku-$20. Kasivumeni ukuthi umumo lapho ome khona awuqondanga, sifike zame la ukufaka even i-100 le-500. Ngiyazi ukuthi bona bangabekhangelela ukuthi bengeza njalo kumbe ngoba le mali ezinjalo kulakho ukulazisa kumbe kwenza ube msebenzi walaba bathinta imali ube lula ukuthi beqhube besenza. But esingakukhangela ukuthi uswazi abazama ukusishaya ngalo kalutshaye bona laba abaphambanisayo, lungatshayi wonke umuntu ngoba kuletha ama-20 lama-10 akusoze kube lobubelo obungcono.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxelaye ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhulumisana lo siba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutka. Kodwa ibhanga lakhe lisanda kwazisa ukuthi liza kwethula enye njalo imali elesisindo esiphezulu maduze.
Yebo yebo yebo, ithoka komuhle okhulumayo ngu-Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngensuku zokuvikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezibizwa ngokuthi he-16 days of activism against gender-based violence. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Thoka komuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umahluleli womthethwandaba waphezulu kwelemelika usenqume ukuba owake waba yisiphathamandla sesigodlo sikamongameli welizwe ese-White House, umnumzana Don McGahn, kumele alandele amasamanisi okuyamiswa phambi kwedale le-Congress esipha ubufakazi. Kulamadoda emelika amathathu akhululiweyo ngemva kokupika okweminyaka engamashumi amathathu lantathu sokufunyenwe ubufakazi bokuthi amsulwa kucala ayeletheswa elokubulala umntwana owayeleminyaka elitshumi lane. Kulabantu ababili abalinyazwe kakubi kusehlakalo sokudutshulwa kwabantu emavinkilini awe Bakersfield Mall eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Singene kuhlandla lezenotho lamhlanje, sizweni ukuthi ijahe elidala uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni.
Ukususwa kwemali ebifakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno sokubangele ukuthi iningi lingafinyeleli intengo yempuphu ngesikhathi intengo yokudla lokunye iqansa mihla ngemihla. Isaka lempupu eliyisilinganiso se-50 kg selithengwa ngemali edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$500. Ngomvulo, intengo yamafutha ezimota layo ikhwelile sokuzabangela ukukhwela njalo kwenye intengo yempahla ezitolo. usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Abednego Pepe uthi intengo isikhwela mahlayana kungakanye isisombululo.
I think over Zimbabwe asisadingi ukuthi sikhulume ngamafutha kuphela nje, kuningi sokukhwela njalo amafutha yiwo ayalibangela ukuthi yonke into ikhwele. Khuluma kunje nje umumbu ukhwelile bayanti percent wona uvele ungekho. Ungakhangela ke ezitolo lapha akusela nto oyilanda namhla igcine ngeneveko ephelileyo umkhici ngakhwelanga. So sokuyinhlala yenza nje ukuthi izinto zonke ziyakhwela. Akusakhulunywa ngokuthi singathi amafutha kuphela. Yebo ye amafutha abantu abakhangela ukuthi basebenzisa kakhulu amafutha ngabantu abanezimoto abasasebenzayo, abanye abasazisebenzayo abadinga ukuthi bahambe. Bayabuzwa sekuthi buhlungu ngoba abaneli bangikhona xa uhamba zalisa imalisho ukuthi ufake i-food tank uhambe uyofika lapho oyethe oyakhona futhi uphonga uthopha apho usucalculator sikuthi ukuthi nxa ngisiye endaweni enjenisenzi amafutha angazo kube lula-ke ukuthi uthengwe nala amafutha uzawasebenzisa ngoba i-luxury yona ngikwayo yokuthi abantu bathenge amafutha begcwalise izimoto akubonani ayisekho.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Dendai Masocha uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kukahulumende.
Engingakutsho yikuthi u-Emmerson Mnangagwa useyehlulekile. Ayikho enye ingazelo edlula ukuthi ukubusa ilizwe vele akukho emthanjeni wegazi lakhe. Seyehlule abantwana beZimbabwe bayadubeka, akulantende njengoba la uyatsho kulobunzima obunye kakhulu, useyehlulekile. Into ayiridayo uyehluleka ukuthi ayisebenzise.
Ukukhwela mahlayana kwempahla ezitolo kuthiye uZulu ethukuthele njalo izisebenzi eziningi zisithi sezizakhalala umsebenzi ngenxa yeholo elingaseneli ukondla izimuli.
So izisebenzi zibona impilo yazo nje ubunzima lo lokho kuqhubekela phambili amafutha singathi iphethuro ebangela ukuthi izinto zonke zikhwele iqhubekela phambili ikhuphuka intengo yezitolo iqhubekela phambili ikhuphuka akulanto ephumayo kunkulumo ezazikhangelelwe phakathi kwezisebenzi uhulumende labamabhizinisi. Okukhona okwamanje ukuthi izisebenzi azisakwanisi ke ukuya emsebenzini instead ukuthi abantu bezenzele omunye niyedwa bathi kungaba njani ukuthi sikwenzeke lokhu sibambene. Yikho nje sikhuluka ngokuthi kungaba lokutshengisela.
Okunye okukhwele kwathiya uZulu emangele imali yokuthatha ipassport entsha esifika phose isigidi esisodwa i-$1,000. Kuthi nxa umuntu efuna ipassport ethathwa ngesiphangiphangi isisedlula inkulungwane ezinhlanu i-$5,000. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Iqembu labesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa elizibiza ngegama lokuthi ihloka elibomvu selisungule umkhankaso wokukhuthaza ukulandelwa kwamasiko lenhlalo yomdabu emizameni yokubuyisela inhlonipho, uzwelo kanye lobuntu kwabeZimbabwe abasemazweni. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Sawela ushangane saquqa ngamadolo inkosi nophemula yasihlangalaza.
Iningi lendawo esihlala beZimbabwe abaningi kakhulu emalokishini asedolobheni leGoli abalisa iHillbrow, iUve leBeria asedume ngokubanjwa inkunzi, ukubulawa kwabantu mahlayana, indawo eziningi ezabathengisa ucansi, lamabhawa amaningi agcwala ontanga. Abehloko elibomvu bathi yonke le misebenzi yokulahleka kwamasiko. Ilunga lalihlanganisa unkosazana Memza Mdluli ukuthi njengabomama bafuna ukusiguqula lesi simo.
Masithi singomama behloko elibomvu, omama bakomthwakazi, asiyona inhlanganiso yepolitiki. Singomama bakomthwakazi abazama ukuthi bavuselele isiko lakithi elakomthwakazi.
Unkosazana Nikki Ncube uthi iningi lentsha ethe ngokutshiya obabakazi, omalume, ogogo labo babamkhulu ekhaya bafika eGoli baba ngumhlambi kazelusile.
amasiko aselahlekile kakhulu yinhlonipho indlela eshoniphisayo yokugqoka lokuvunula ukulaywa kwabaya emtchadweni ulwazi ngobuyithi bethu ulimi imigido yakithi yesintu abanengi vele abayazi ngoba bayifundiswanga ngezinye izinto ezilahlekileyo kakhulu emasikweni akithi.
Unkosazana Velile Dlodlo uthi sebehlele indlela ezithile abazafeza ngazo umkhankaso wabo lo.
Sidinge labo mama abadala sibe labo lapha kuhloko elibomvu abazasifundisa amasiko ayekhona into ezazisenziwa kudala njalo uma kukhona la kusilela khona sikwazi ukuthi siyakhipha omama bahambe baye ebantwini abadala khona le makhaya baze le mpendulo imibuzo esabe siyibuzile.
Leli qembu lithi ezinye izinto elifuna ukuyifundisa abezimbabwe laba yikupheka ukudla kwesintu ngoba iningi lokudla okudliwa kuleli kuyikudla osekuphazamisa ukukhula kwabantwana lemizwa yabo. Le yinto egcizelelwa nkosazana Mildred Khumalo ozalwa eMjabeze.
Le ndlela okugqokwa ngayo, le ndlela okuhlonitshwa ngayo, le nto okuthiwa ngezinto abantu abasakulandeli, okunye yikho sokunembangela langendlela abantu abagula ngakhona, langendlela abantu abashona ngakhona. Isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Nkosazana Sophie Mlotsho odabuka eTsholotsho uthi iningi lezigigaba leziga osekubhahile namhlanje kubangelwe ukulahleka kwesintu esikhuthazwa ngamasiko.
Kubalulekile kakhulu ukuba sibele emasikweni ngoba ngeke wazi lapho yakhona ungayazi imvelaphi yakho. Besifisa njengabomama behlokile bomvu ukuba wonke omama besizwe sakomthwakazi bengabuyela emasikweni. Bengabuyela lapho esiqhamuka khona siyedobha lokho isako lokwasilahlekelayo sikubuyise sikulungisise kusakhe njengesizwe.
Abehloka elibomvu okwangelinye lamaviyo ebuto bathi balethemba lokuthi bazasiqoqa isizwe kulondwe amasiko anyamalala lenkosi uNobhengula. Ngelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Hayi suka bo ngusinini ngwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi bathi ngqoma ntombi. Ukuzigqiba ke zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kusungulwa umkhankaso wokuvikela udlakela emulini owe 16 days of activism against gender-based violence. Ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors labo bathi sebekhalale umsebenzi. Kwanele olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.